wamuzorora mutunga miri anoswa mwari mwari ari mutemo wakatimakira chese sadari mutunga miri wamuzorora handi wekuti ndakaenda kuchikoro chete asi kuti ndinoimba nekutungamirwa namwari mwari ndiye akapa King Solomon mazano akatonga zvakanaka ndomazano arudikana kuti nyika ino inge inawo uyezve wamuzorowawa munhu asina kumbonge akapinda mune njengenjenge inoitika munyika munomu yeuori nezvakadaro izvo
iko zvino tiri kuona mitengo yezvinhu iri kukwira zvakanyanya dhora riri kuramba richishaya simba vanhu havana mabasa ndezvipi chaizvo zvamunoda kuti muite kuri kuti masarudzwa kuti muugadzirise matambudziko iyaya
chinoita kuti munyika muno bhlokuvane mushayire mabasa kana kuti zvinhu zvichishata chaizvo zviti sekutaura kwamuri kuita kuti mitengo yezvinhu iri kukwira ndezvekuti nyika ino inoda rule of law. Rule of law inoita kuti vanhu vese tinge tiri pasi pemurawo murawo unenge wakasetwa neparlamendi yezimbabwe. Zvino iye zvinoizvi muzimbabwe munenge musina rule of law. Kana musina rule of law kutaura kuti hakuna chakanaka chinenge chichiitika. Zvino isusu kana tichipinda emphasis yedu ndeyekuisa kuti munhu wese ari pasi pemurawo. Chireva kuti magistrates anosungukawo kuuya muno kuzoita basa ravo vachiziva kuti murawo. Hapana munhu anoita zvinhu zviri kunze kwemurawo akarega kubatirana izvozvo kana kuti kuiswa panzvimbo yekuti zvigadziriswe. Rule of law inoita futi kuti kana mari dzinenge dziri kushandiswa muzimbabwe munomu dzinge dziri kushandiswa munzira yakanaka. Accountability netransparency zvinhu zvinenge zvichidikanwa nekuti mabhizinesi pepo ese anga kuti tsinda yavo inge yakachengeteka.
Totarisawo nyaya yekuti bato renyu harina nhengo dzeparamende dzakati wandei nemumakanzuro. Saka munozotungamira sei nyika imi musina nhengo dzeparamende dzakakwana?
Mamemba eparamende yedu yatinge tinawo hazvina mhosva kuti vari kuopposition kana kuti vari kuruling party. Nyaya inenge iripo ndeyekuti tinenge tichiita mitemo yakanakira munhu wese. Hasi kuti pane munhu anganga ari muparamendi kana ari kuopposition kana ari kuruling party angapokani tikati tada kuisa mitemo yekuti kuve negood quality education kana kuti tivange tiine free health care. Hapana munhu angazvirambe izvozvo. Nyaya yekuti aungori president wamwe maMPs ako ari mashoma yakanaka nekuti it's not about government haisi yekuti zviitwe zvatioda isusu vemusangano wechete. Government yekuti government itoda kunge iri hurumende inomirira vanhu vese zvido zvevanhu vese.
Totarisawo zita rebato renyu Dr. Muzorewa, vamwe vanoti pachitariswa nhoroondo yekurwira kuzvitonga kuzere Bishop Edo Muzorewa mushakabu havana kunyatsobata basa zvakanaka zvekuti zvinogona kukanganisa bato iri vachiti vaidyidzana nevachena kuma1979.
Vanhu vazhinji vakapihwa information nehurumende yaitungamirwa namuchakadzi Robert Mugabe. Vaipihwa information yekuti vasagashira utungamiri hwaBishop Muzorewa nekuti ndiye muchakadzi aida aida kunge ari vemutongi asina vamwe vanopikisana naye. Nyaya yekunzi hanzi Muzorewa aizwanana nevarungu inyaya inoitwa iri kutaurwa zvisizvo. Muzorewa aida kuti titonge nyika chiterengene kubva kune varungu for sure. Ndiye akave mukuru wekutanga kuti murungu abude mustate house muchipika munhu mutema.